very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 25th, 2017. And this is Live Talk at Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the fresh constitutional court challenge seeking the cancellation of the Electoral Act provisions which bar them from voting in local elections from the countries that they are now leaving.
The petition was filed through the Zimbabwe Lawyers for Human Rights last Friday by Zimbabweans living in the United Kingdom and South Africa.
Under the Electoral Act, Zimbabweans can cast their ballots from wherever they may live in the world, but only if they are on government duty.
But with millions of Zimbabweans now based abroad, the call for the diaspora vote has grown louder despite the elections now a few months away.
The government has insisted that it will not allow diasporans to vote. Therefore, the outcome of the latest constitutional challenge will be of high academic interest.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Vatereri nevatariri nhasi muchirongwa chedu chatinoziva kuti munenge makatarisira zvikuru chitatu choga choga cheLive Talk Diaspora Forum. Tiri kukurukura nezvedanho rakatorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri muSouth Africa nekuUnited Kingdom rekuenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court zvichida kuti zvibvumidzwe kuvhota. Zviri kukumbira dare kuti ritarise pamwe nekubvisa mutemo kana kuti chikamu chemutemo uri mubumbiro unoita kuti vana veZimbabwe vanze havavhoti. Danho iro riri kutorwa pachitariswa mutemo mutsva kana bumbiro idzva remutemo raakushanda munyika kubva muna 2013 rinobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota. Tinonzwa kuti nyaya imwe chete yakamboiswa mudare muna 2013 makare yakazonzwikwa mudare gore rino muna chikunguru kana kuti muna July. Mutongi wedare repamusoro-soro Chief Justice Luke Malaba wakapa mutongo wekuti Zimbabwe haimanikidzwe kunge ichiita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakaenda nekuda kwazvo zvinofanira kunge zvichidzoka muZimbabwe zvichivhota. Asi nyanzvi dzemutemo dzinoti mutongo iwoyo waitarisa mutemo wakanga uchishandiswa nguva iyoyo munyika, wakanga usati watorerwa nzvimbo nemutemo mutsva, bumbiro remutemo idzva raamunyika. Saka vazhinji vari kutarisira kuti zvichabuda mutongo iwoyo wenyaya yakakwidzwa kudare svondo rapera nemusi wechishanu nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri nyaya hombe inonzwikwa nevanhu ichitarisirwa ichifadza kana yakanga yabudawo iri kudivi rezvizvarwa zveZimbabwe kana kuchemedza kana yakanga yabudawo ichizvifuratira. Magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe ndeve Zimbabwe Lawyers for Human Rights, magweta anorwira kodzero dzevanhu anozivikanwa munyika. Saka nyaya hatisati tanzwa kuti inopinda riini mumatare. Asi tati timbokurukura nezvayo nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakawanda zviri kuchemera nyaya imwe chete iyoyo, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe esezikhweze udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba lokuvota besemazweni lawo ababe behlala khona. Siyazi ukubana ke ngomnyaka ka-2013 umahluli uMnumzana Justice Luke Malaba uke wafaka isinqumo sokubana hayi akusoze kwenzakale lokhu, njalo lo hulumende la wagcizelela wathi imali yokubana kwenziwe lokhu kayikho. Njalo ke siyazi ukubana Kuge kwaba leminye imizamo eminengi nengi etshiyeneyo yokubana izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya zivote lazo ikakhulu ezihlala eSouth Africa sezike zacela ukubana kanti kungani lazo zingaphiwa ithuba lokubhalisela ukuvota zikhona le eSouth Africa njengoba kungumakhelwane ke useduze njalo kulabantwana beZimbabwe abaningi abahlala khona. Yiko esifuna ukuxoxa ngakho ke lamhlanje kodwa ke kukhona njalo olunye udaba esizaxoxa ngalo jonga before we go to our guests and callers tonight we have a brief video on a protest in London that was held today against the government of Zimbabwe and particularly President Robert Mugabe at the Zimbabwe embassy where President Mugabe's portrait was vandalized and burnt to ashes. Let's take a look. Jonga, that's an incident that happened earlier today in London that was under the Restoration of Human Rights and Zim Vigil and other organizations. And as you saw there, President Mugabe's portrait was pulled from the embassy, taken out, abused, and burnt to ashes.
That's maybe we need... some of the organizers to explain that. And fortunately, we've managed to have Mr. John Beck, who is a member of the Restoration of Human Rights Organization. Mr. John Beck, how are you?
Well, firstly, can I just say I'm not a member of the Restoration of Human Rights, and it was not run by them or the Zimbabwe Vigil. We are Zimbabwe Human Rights Organization, and we're an activism-led organization. This is one of the actions that we've done today, simply as a symbolic act to demonstrate to the world, really. We're trying to bring the world into Mugabe's domain, if you like. I mean, he's been embarrassed with his goodwill ambassador. Today, we've symbolically destroyed a portrait of him. And I say symbolically because I hope the ambassador might not lose his job, because if they check inside there in the building there, they'll find the portrait is still there. But we staged that today simply as part of our action today to bring to light the injustices that are going on in Zimbabwe to this very minute.
So, in reality, it wasn't the actual portrait that is hanging, that is supposed to be hanging in his office, I mean, in the embassy.
No, we actually removed that 3 weeks ago. We were the same group that removed that 3 weeks ago. Mm-hmm. This time, we don't want to damage anything, because that's not quite right, but This time, it was simply about a symbolic act again. You know, we've done several stunts like this, and we'll continue to do these to raise public awareness about the injustices in Zimbabwe.
Mm-hmm. I see. So what do you think this symbolic destroying of the portrait means, especially like you are saying, coming after the embarrassing withdrawal of the, you know, the accolades that were given to President Mugabe?
Yeah, well, it's just another sort of, dare I say, nail in his coffin. It's just, it needs to be continually mocked that he's far too old to be in government. You know, it's debatable whether he's actually compos mentis. And the ZANU-PF and Mugabe is a joke to the world. And the Zimbabweans are utterly frustrated about that. It's not, people don't look at Mugabe as some sort of hero. They look at him as a bit of a joke. And this is a major problem for a country like Zimbabwe to come out of a deep, deep recession that's been caused by the incompetence of ZANU-PF and the majority of their ministers.
Maybe many people would wonder how effective this move or action is, considering that you are based in the United Kingdom and the president and the government in Zimbabwe, miles and miles away.
Well, I mean, the thing is that we're doing this vicariously on behalf of Zimbabweans, because if they attempted anything like this, they would be beaten to a pulp with baton sticks by a ruthless police force with paid lackeys at the top of that force from Mugabe. It's just impossible for people to do anything like this in Zimbabwe itself. So it falls upon the diaspora to do the things that can't be done in Zimbabwe. And it's the only real way of showing real activism. Unless, of course, a big, big group of people want to do the same sort of thing. If a couple of thousand people took to the streets in Harare and started to grab the portraits of Mugabe and smash them to pieces and set light to them, I would be really impressed with that situation. But unfortunately, the water cannons, the police, the army would be called, because Mugabe is a vindictive old man and he has to go. And the country cannot be held to ransom by a kleptocracy that's in power. I say in power, of course they're illegally in power, because I don't believe they have a mandate. They've never had a legal vote, as far as I can see. And all these things we're trying to bring to the public awareness on a world scale, not just to the Zimbabwean community. It's bigger than that. And the world needs to take a handle on what's going on here. Mm-hmm. And you know, kick out, you know, people like Mugabe and the ZANU-PF.
But, Mr. Beck, not all Zimbabweans feel the same way you do with the president, to the extent of destroying that symbolic picture of him?
Well, I find that hard to believe. I think the only ones who are opposing this are the paid lackeys of ZANU-PF. They're paid to actually love this guy and deify him. And it's an unjust label. It's impossible to deify a genocidal maniac like Mugabe. And it needs to be said out in the open that the man is a very vindictive, spiteful guy. The amount of people who have been abducted, murdered, tortured, it's just incomprehensible that people on the rest of the world don't understand the reality in Zimbabwe. So the only people I think are going to be complaining are those paid to complain. So it doesn't bother me or the majority, I suspect, of Zimbabweans who see this.
Mm. Okay, Mr. Bank, but we have seen, like in the previous elections, not everyone has voted, has not voted for President Mugabe. And we've also seen, surveys like the Afrobarometer, which have, indicated that there are quite a significant population which still supports President Mugabe.
Well, I would highly question that Afrobarometer. I would like to look at the underlying statistical analysis and the way they did that, because I'm incredibly suspect about the whole situation. It looks more like a paid propaganda piece by ZANU-PF rather than a scientific survey. So I don't even acknowledge that that is a real survey that's done by the majority of Zimbabweans. Or maybe it was done by Zimbabweans standing next to a CIO. And you'd get that sort of response, wouldn't you, with someone with a baton stick being wrapped around your ear. So, that survey is very questionable, very questionable. I'd like to see the statistical analysis of that.
Mm. Thank you so much. Do stay on the line. We have another guest, Mrs. Chennai Moyo Mutamba Sere. Makadi, Anzazi. Zimbabwe Citizens Initiative. Tichitarisa chiitiko chaitika nhasi chekuratidzira kumuzinda weZimbabwe kwakare kuLondon. Munochiona sei tichiona kuti papiswa mufananidzo kunyange usiriwo mufananidzo wemutungamiri wenyika wanga wakaturikwa mumuzinda weembassy. Vanoona nezvaitwa vachiona pavhidhiyo apo vanongofunga kuti vapinda vanhu vakatora mufananidzo vakabuda nawo vakabvarurwa ukapiswa. Idanho ramunokurudzira here rakadaro iroro?
Izvozvo tinotozvikurudzira nokuti vana veZimbabwe vanofanira kuratidza kuti vashushikana. Nekuti zvokwadi tatambudzika, isu tatambura, taneta nayo government yeZANU-PF. Munhu wese wega kwaari ikoko, wedza uri kuZimbabwe, wedza uri muUK, wedza uri kuAmerica, ita chaunokwanisa kuratidza kuti hatisisina kukumirira zvakanaka. Taneta neZANU-PF. Taneta navo vamugabi. Taneta nekugara kumafoni isu tiri muno mudiaspora kuti kwai munhu afa angogwara 2 days akanzi ndichinde munotora munotsvaka oxygen modzoka maona munhu kuchipatara kwanzi munhu uya watoshaya. Muchitoshaya kuti zviri kufamba sei? Nyika ine maminista, nyika ine maMP, nyika ina president inoita kuti vanhu vanofa mufiro wakadaro usina basa kutadzisa kuti masvosve hazvichagoni. Munhu wese kwaari wega wega ngaaite zvaanokwanisa kuratidza kuti asvika palastship tava pabreaking point.
Asika muzvare Chennai Moyo, kune vamwe vanotoona mutungamiri wenyika vaMugabe semunhu achine rutsigiro rwakanyanya tichitarisa ongororo dzinomboitwa nemamwe masangano akafanana na Afrobarometer. Hamuzoonekwa here muri kadonhwe mugungwa kana just a drop in the ocean vanhu vanenge vachipikisa vaMugabe?
Ayo, ivo vanhu vanofarira vaMugabe ndo vanotori vashoma, asi kuti ndo vane mari yakawanda ndosaka vachimufarira. Saka naizvozvo zvavanoita zvinoita sekuti zvakaoneka votenga vanhu kuti kwai uyai kumamiting, uyai kumarali, vanhu vobhadhagwa kana kuti vanhu vopfosekedzwa, vokwidzwa mabhazi. Zvoita sekuti vanhu variko vanomuda. Hakuna, hazvigoni kuti kune munhu angafarira zvinhu zviri kuitwa. Munhu chaichai akasvikwa naMwari nyadenga angafarira zvinhu zviri kuitwa nezanupiefu kuZimbabwe. Hazviti. Handizivi kuti munhu iye anovata hope dzakadii.
Chris, timozwa kuna vaChris Gande panapa.
Ye, njonga, siyaziseke abalaleli bethu namhlanje njengoba besithembisile ubana sixoxa ngodaba lokhetho olwokuya emthethwandaba. Kodwa okakathesi ke besisakhuluma ngodaba lokubana kube lokutshengisela namhlanje esigodlweni sommeli weZimbabwe eLondon ngenhlanganiso ezijiyeneyo ezibalisa eze eye Restoration of Human Rights,
Zimbabwe
Human Rights Organization.
Yes.
Yeah, jonga. Sibonile ke lapha emfanekisweni owe video esiwutshengisileyo abantu kade betshengisela lapha bephethe umfanekiso okamongameli Mugabe, kodwa sebesichasisele ukubana ayisiwo othethwe phakathi kwamahofisi. Umfanekiso lo babuye lawo bathi bona yisibonelo nje abasenzileyo esokutshisa umfanekiso lo, jonga.
Before we say goodbye to Mr. Beck, maybe you can just give us in 30 seconds, do you think that by demonstrating at the embassy, doing all this, hanging down the president's portrait, will change things in Zimbabwe?
If it becomes a catalyst for change, then we've done our job, if you like. That's all we can do. We can only influence thinking remotely here. In abstract terms, no, we're doing things that are not able to be interpreted physically in Zimbabwe, but we're hoping to change a mindset and actually create a bit of dissonance for the government over there. And if, as I say, if people want to engage in the treasonous act of removing a Mugabe portrait, which itself is a laughable situation, let's go for that, because, This is a way of, it is protest. It is a way of protesting. That's the best we can do at this stage. That's where we are.
Mm-hmm. Yeah, just a last quick question before you go, Mr. Burke. How do you organize these protests, and do you see yourself continuing until when?
And continuing until Mugabe and the ZANU-PF junta has been removed. They are not suitable to run a country. They are there for their own personal benefit. They have destroyed the country, and they're destroying every bit of value in that country and taking out their own value. They're not representative of the nation. They're certainly not serving the nation, which is their sworn duty. They're frauds. And as I say, I don't even recognize their elections, because these have been rigged time and time again. Nobody can actually justify their power, if you like. They've done it by military might. End of story.
Mm-hmm. Before you go, Mr. Beck, just a minute. There's another question somebody wants you to clarify something, though you mentioned it earlier, but just a minute, Chris is taking a caller.
Okay, siye ku Lunga, ose South Africa. Kunjani Lunga?
Ngikhona, kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Ungaphi kwe South Africa?
Angise Johannesburg.
Okay, ungasiphathisa kuhlelo lwethu.
Yeah, kusho ukuthi ngendlela nami ngibona ngayo kusho ukuthi manje ngibona ngathi ukuchatha ngomuntu nje kweqembu libusayo nje, like ithi hayi ngibona ngathi sokufika ekugcineni ke okwamanje. Ngoba emva kwani kokukhetha kwakhe kule policy nasexhosha yokuye futhi ngemalangeni ladlule, ukukhombisa khona nje ukuthi abantu abaningi, amazwe amaningi nje, baningi abantu ababebona nje begqoke kahle nje, begqoke iy'mpahla ezibizayo njalo, bekhombisa nje ku-finance ukuthi ngabantu abame kahle, ekade bengaboni nje isimo saseZimbabwe ukuthi sime kanjani. Kumanje uma sebemchuzile kanjalo nje, I'm sure kukhona abanye njalo abazi kahle nje isimo salapha elizweni ukuthi kunjani. athebe vele bababonisa nje ukuthi lo mteri mjezile nicaba ukuthi uzoyenzani lana ekubeni ezweni lakhe nje kudliwa imbuya ngothi ngale ndlela kwenzeka ngayo. So ngibona ukuthi emva kokuthi bebonile nabo ukuthi bayenze imistake yile abakhethe khona ukuthi vele bethi nje hayi ngcono benikhiphe njalo ngoba vele nje bayabona ukuthi akunantuthuko yonke le nto ngisho ukuthi ehlala ikhulunywa ngama-opposition nje ukuthi eZimbabwe kuthi abantu bethi hayi bona bethi bona noyintshonalanga efake i-pressure kula ma-opposition ukuthi akuthiwe iZANU-PF erong. Kodwa-ke manje ngibona ngathi omunye nomunye nje sekubonanga ukuthi egcekeni nje ukuthi hhayi akunantuthuko yonke into nje lokhu isiya nje ngokwehla nje siya phansi naphansi. So nakulabo ukuthi abashise iy'thombe zakhe lapho kusema-America ngithi
hayi kuse-London e-UK
ise-London nakho angithi uyabona manje ukuthi ngisaseyisiqalo nje into ebingajwayelekile nje ukuthi kutholakale nje iza criticize ngaleyo ndlela nje sokubonakalisa nje ukuthi omunye nomunye nje ukhakhele nje. So ngibona ngathi nje sokuya ngokuya nje nabo ngathi amaqhinga ayaphetha kukwindlela engibona ngabo ngoba ngisho sekungathi nje bagqoke kahle mpela abahle banezimali kodwa-ke vele ekhaya uma ngabe konakele sokufana nje nobaba nje othe amasuti nje edla kahle le mabhawa but ekhaya lanje yebo into enjengaleyo ngakho nje nambona ukuthi hayi lesi simo esifana lesi nje sokungathi nje hayi sesiye emaphetheleni nje. Ya nimbona nje ngibona ime kanjalo.
Okay, hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu. Uzayabhalisa yini ukuvota kumbe usubhalise?
Angakabhalisi kanti kusho ukuthi njengoba kusiwe fika uDisemba kuzabe kufathekiwe kusho ukuthi lapho esiyozama khona uma kuzabe kuzivumelela ngoba ukhanya imbandela yakho nithanda kulalingana nje kusasa yilokho kusasa yilokho akuyashintshatshintsha okungenzeka ukuthi kugcine singaphumelelanga futhi njalo.
Hayi siyathemba ukuthi enxa kuzaphumelela. Hayi sibongile kakhulu Lunga.
Okay lo kulungile mfowethu.
Okay jonga.
Oh thank you so much Mr. Lunga. We can go back to Mr. Beck now. Mr. Beck, I know earlier in the show you explained about today's protest, but one of our callers sent a question and I'm reading it to you. He says, please ask Mr. Beck if he can respond to allegations that today's protest and the tearing of President Mugabe's picture were staged. May you respond to that?
Well, yes, of course it was staged. Yeah, I mean, we can't go into the embassy and start stealing material. That would be it'll be theft. But the fact it was staged, and now we're talking on VOA, and it's been all over the place today, it is simply part and parcel of activity we want to do. Yes, of course it was staged. Yeah. If anyone, if the ambassador loses his job over this, I'll be laughing slightly. But they can go and check in the embassy itself. I'm sure the portrait is still there because we didn't actually go in. We stood in the doorway and produced this. It was a nice big photograph we had.
so that was symbolic
for everybody.
Okay. Thank you so much, Mr. Beck, for all that. And we hope to talk to you soon.
But I'm sure you will. With our next, you have to wait with bated breath for our next stunt, if you like.
Yeah, definitely. We're looking forward to another stunt. Thank you so much. Eh?
No, thank you. I appreciate being on your show.
Okay,
so thank you.
You have yourself a good night.
Christi china muzvare chenai moyo mutambasere muzvare mutambasere tinonzwawo mune chirongwa chamakaparura chamuri kushanda nesangano reZimrights chekukurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa kuvhota mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichi.
Saka ndakamirira Zimbabwe Citizens Initiative zvimwe zvendakambotaura nemi nofunga kuda kwapfuura zvimwedzi zvati tichitaura nezveplatform yatakalaunja yeziso ilihlo yekuti vanhu vareporte any political violence. Zvine iko zvino nekuda kwatakuita kusvedera kumaelections a2018 talaunja imwe ndingati igroupu kana kuti kungosanganisa vanhu vari kunyanya vari mudiaspora vari kuda kubatsira nyaya yekuvhota kuzimbabwe. takambotanga tichitarisira kuti izvi kuda zvatiri kudiaspora tichange tichitendedzwa kuti tigovhota maelections a2018 asi pare zvino iroro shoko harasati rabuda so tiri kungoasuma kuti isi hatisi kuzokwanisa kuvhota naizvozvo inini handi mungo wane matauro andiroita kumusha kwangu ko kumasvingo tabva tati isu chiregai tisangane nevamwe vanhu vari kumasvingo vari on the ground zvimamwe mabato akaita sezimbabwe yadzoka zim rights nevamwewo nevamwewo vanhu vanoda kutsigira iwo mutambo wesarudzo watatarisana nawo muna 2018 ndokuti chiyai tiite kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota nokuti situation iri on the ground zvamunoona is vamwe vanhu havana kuda maid cards vamwe havana mabhesi kuti vawane maid cards acho kuti vagokwanisa kuvhota vamwewo kuzimbabwe vanhu vaneta vanhu vashushikana kuti vakambonovhota muna 2008 vakanovhota muna 2013 asi vachitarisa kuti zvinhu hazvisi kuchinja saka naizvozvo totarisira kune vanhu vari mudiaspora kuti vanhu vari mudiaspora imi chiitai kurudziro chikurudzirai vanhu vamakasiya kumusha kuti vainde vanodi vanovhota vainde vanopuwa magwaro kuti vagokwanisawo kuvapo panguva yesarudzo yekuti vagokwanisa kusarudza nekuti pasina izvozvo tatoluza pasina tisina kutombotanga mutambo wacho tatoluza saka ndozvatiri kuita iko zvino saka ndakangoita and I think zvandakaita inini vanhu anyone can do it kungoita pafacebook kuseta pawhatsapp kungodaidzira vanhu kuti vanhu uyai please tiite something tibatane pamwe chete takabatana pamwe chete tikaita something zvinhu zvinokwanisa kubuda tinokwanisa kuimprova manumbers evanhu vari kurejista kuvhota tarisira iko zvino takatarisana nemasvingo province tinonge tichitarisana kuti tichitarisira kuti over the next few weeks tichange tichiita zvimacampaign akasiyana siyana kuti vanhu vainde vanorejista kuvhota
saka imi nzira dzamunobatsira nadzo ndedzipi tichiona kuti munhu ari kumusha anongoziva kuti chii chinodiwa kuitwa kana ndichinonyoresa kuvhota
izvozvo zvamuri kutaura kuti munhu ari kumusha anofanira vamwe havazivi vamwe havana mukatarisa nzvimbo dzakaita semwe nedzi nechiredzi takatarisa masvingo province yose iya vamwe havana kana maid havazivi kuti okay ndinonotora kuti ndotangira pati handina kana besi ndotangira pati saka kune mamwe maorganizations vari kuzimbabwe vatori on the ground vari kuita basa iroro rekumobhilaiza vanhu kuti vanorejista kuvhota kwakuchivapa support kunyange kuri kunzi mavabatsira kuti vaprinte maflyers mavabatsira kuti vawedzerewo muuwandu hwavo kuti vakwanise kunotaura nevanhuwo vakawanda vachivaudza kumwe nezi kuti chiindai munonyoresa mabhesi mugowana kudi kupuwa maid cards mugowana kurejista kuti muwane magwaro kuti mugovapowo panguva yesarudzo so ndozvatiri kuita ndozvimwe zvazvatiri kuita imwewo ivota education yekuti vamwe vanenge vasingazivi kuti allright nyangwe ndikanyoresa ini ndiri kuudziwa kuti vanhu vacho ndichange ndichaya ndichirohwa nekuti vanhu vanoona kuti dhagoti rare kuva huitisa kuti aiwa hazvisirizvo uko kutaura uko hapana noona kuti wavhoterani iwo unongoenda unovhota vhoti yako izi yo secret vanhu havazvizivi zvinhu zvese izvozvo uye neikoko kuti vanhu vangonetawo kusimudzira vanhu kuvapa encouragement yekuti simuke endei munovhota endei munorejesa ona isu zvatiri kuno hatikwanisi kudaro asi inini makainda ndizvo kuti zvinhu zvifambe so tichange tichita zvimwe zvirongwa kuda tikakwanisa kutunganzi vanhu vakawanda kuti tione kana maincentives evanhu kuda kuda vechidiki kunyanya kuti vaende vanovhota totovapa kurudziro iyoyo isu tiri kunoko kuti zvinhu zvifambe
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga, we are now joined by Mr. Dan Moyo of the Diaspora Vote Campaign, and he's going to talk to us about their efforts. I know they have been behind the efforts to, get the diaspora to vote from the countries where they are, and in light of the constitutional challenge that was lodged in the constitution of in the Constitutional Court of Zimbabwe last week. Mr. Moyo, welcome to the show. Hello, Mr. Moyo.
Yes, sorry, I was muted. Thank you for having me.
Okay, yes. So we are Now back to the constitutional challenge. You know, last time we spoke about this issue, you were saying that you are part of the efforts to have this constitutional challenge, and we understand it was lodged at the Constitutional Court last week. Can you tell us more?
Oh, yes. As we all know, I mean, this is a going issue that we just decided as a group of Zimbabweans that we just cannot allow it to pass. The government is known for using the judicial system as an appendage of ZANU-PF, as an extension of the ruling party, and we are seeing a violation of our constitutional rights. It's easy for people to just write it off and say, well, the last time there was a challenge, the Constitutional Court ruled that it does not have a mandate to provide facilities for diasporans to register and to participate in the election. But we are saying that the constitution of the country is the sacrosanct final arbiter of what should actually be transpiring in the country. And if the constitution, which was agreed upon, states that all Zimbabweans, regardless of places of board, should be allowed to vote, and therefore we are going back and pointing out that fact to the government. And we hope that this time around, in light of what happened, for instance, in Kenya, where we saw the election results being annulled and a new date for elections being set up, that at least our judiciary arm of the government, which is really a state arm of the government that should have equal powers to the executive, will this time around be bold enough to stand up and listen to the merits of our case and take action that moves Zimbabwe forward versus keeping Zimbabwe in the darkness that it is in right now.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. Muzvare Mutambasere, kune nyaya yakakwidzwa kudare reConstitutional Court nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neUnited Kingdom vachida kuti vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavari. Munoona sei danho iroro? Tichiona kuti gore rino muna July dare rimwe chete iroro rakarasa nyaya imwe chete.
Zvakanaka. Tinofanira kuramba tichiratidza isusu kuti zvinhu zvatinofanira kunge tichikwanisa kuita. Dzimwe nyika dzinozvikwanisa sei? Unotarisa Kenya, ndakahwa kuti kudai even Mozambique inozvikwanisa kuti vanhu vari kumbana vayo vari mune dzimwe nyika vanokwanisa kuva kuparticipata muvoting. Asi isusu kuZimbabwe hatikwanisi. Handione kuti sei zvichidaro kuti isusu zvinhu zvinongotigozhera nguva yose. Dzimwe nyika dzichienda mberi isu tichisara shure. Tinofanira kuramba tichidzosera nyaya iyoyo kumakotsi kusvika vatiwa. It's not fair. Vana vakawanda veZimbabwe vakarashiwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuti kuZimbabwe zvinhu zvakaoma. Tadaro torambidziwa zvakare kuti tiite participate munguva yesharudzi. Zvino kutibatirira kaikoko.
Rabai muri parunare, taita muteereri, tina ndofunga ndimukoma, tina Shebebe vari kuSouth Africa, makadi? Takasimba, nhare yenyu inenge iri kuda kuti kosorei, munogona kuti sudurukei mbichana kubva pamuri.
Ndoona sekuti chirongwa ichocho chakanaka pakuti vazhinji vedu hatikwanisi kuti tidzokere kumisha kunovhota nekuda kuzvinenge zvakasunga kumabasa kwatiri. Saka ndinoona sekuti zvinhu zvakanaka izvozvo sekuti tipuwe mukana weizvozvo vanhu vasingakwanisi kudzokera kumisha.
Asi taurai
kuti azawaizi tokwanisa kuhwina kuti tikwanise ku vota.
Asi tinonzwa kuti dare rakambo tarisa nyaya imwe chete yakakwizwa nemumwe chitsvara cheZimbabwe muna 2013 mutongo wakatayiwa Zimbabwe haimanikidzwe kunge ichiita izvozvo nemutemo kuti inge ichivhura nzvimbo dzekuvhotera munyika dzine zvitsvara zveZimbabwe. Vanenge vachida kuvhota vanodzoka vachinovhota kumusha. Munotarisira here kuti pane chinozoshanduka? Nokuti tinonzwa hedu kuti mutemo webumbiro remutemo uri kutaura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuvhota zviri kunyika kwadziri, asi pachine nyaya yekualainwa kwemitemo zvakare.
Zvakanaka. Maomero vangu zvakanaka kuti vazhinji vedu kudaaizo pakadiwa maIDs. Saka vazhinji vedu hatina maIDs, vazhinji vedu hatina mapassport, asi vana vazo vacho vanenge vane mukana kuti vavhota.
Aiwa, maita basa zvikuru vabhebhe. Asi makakwanisa here kugadzirira nyaya yacho? Nokuti tomboti dare razoti endai munovhota, asi musina kunge manyoresa, mune urongwa here hwekunonyoresa kuvhota kwacho? Nokuti kuti muzokwanisa kuvhota, dzimwe nguva munongonzi even muri kwamuri ikoko, asi hamusi pa voters roll, nokuti vakushandisa voters roll itsva riri kugadzirwa.
Vazhinji vedu takabva kuZimbabwe ndiisaekutambura ndimunozviziva. Saka kudzokera kumusha kwacho ndichifambira kunovhota, vazhinji vedu zvingatiremera. Ndonasa kuti zvingarema zvazvo, nokuti kuenda nekudzoka manje imari yakawandisa inenge ichidiwa. Saka izvozvo kana zvazvabudirira manje zvekuti tivhote zvimbongo, that was a good idea yekuti titokwanisawo nezvo kuvhota.
Aiwa, maita basa vabhebhe, thank you so much.
Muchirongwa.
Tinotenda.
Good.
Oh, Chris.
Mnumzana moyo. Mnumzana moyo.
Yebo, mlalelo.
Ye, ungasitshela wena ukuthi udaba lolu olokubana izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuthi zivote zisemazweni ezihlala khona, ludaba elikhangelele na ukuthi lungaphumelela nxa sikhangele ukubana ukhetho soluseduze, akusela nyanga ezimbalwa ukuthi ukhetho lwenziwe? Likubona njani nxa likhangela isikhathi sona leso ukuthi seseduze?
Ye, isikhathi sona sesidlule ngumangoye, kodwa okuseqinisweni ukuthi asiqalanga namhlanje ukumela indaba yokuthi sithole ilungelo lethu lokuvota. Indaba esiqala ukuyilwisa kusukela kudala. Kulapho size sabona khona ngokutshintshwa kwe-constitution ngo-2013 because of khona lokho ama-efforts wethu okuthi sizame ngendlela yonke esilayo ubana sibheke ama-rights esilawo njengezizalwane zeZimbabwe ukubana sibe lalo ilungelo lokuthi sivote. Ngithi indaba yokuthi isikhathi sesihambile, angiboni ukuthi ingaba inkinga ukuthi sikwazi ukuthi sizi-organize sodwa sikwazi ukuthi kuphumelele ukuthi abantu bavote. Inkinga esilayo iyona leyo ukuthi uhulumende akasinakekeli njengabantu, njengezizalwane zeZimbabwe. Uhulumende sibona ukuthi yena into ayihlomisa kakhulu ukuthi i-government ekhona eZANU-PF kuhlale kuyiyona esembusweni, and bayazi ukuthi ngobuningi bethu singaphandle singavunyelwa ukubana sivote, yikho ukuphuma kwabo embusweni. Thina sithi isikhathi sesifikile ukuthi mabakhangele ilizwe, umnotho welizwe lalapha esikhona njengelizwe versus ukuthi ba-focus kakhulu ezikhundleni zabo lokuthi bahlale besembusweni forever, even though ukuba kwabo embusweni kungabenefithi isizwe sakithi. Thina sithi isikhathi sesifikile kwamanje ukuthi mabanikeze abantu amalungelo abo ukuthi bavote. Whether siya succeed this time around nge petition yethu le constitutional court, ngithi akunandaba sizokwenza over and over and over again, even if it means ukuthi sifayile inye futhi day before the election sizoyifayila, ngokubana I think lilungelo lethu masingazimelanga thina sahama sayilwethu alilwela lelo lungelo, asisoze sife salithola ilungelo lakhona.
Mhm. Hayi, kuyezwakala, sibongile. Ungabamba kancane sithatha umlaleli lapha, silo mnumzana Mathe, umnumzana Alexander Mathe oseNamibia. Siyakwamukela uhlelo.
Siyabonga Mr. Gandhi, njani lonke labalaleli.
Hayi, thina siphilile, siyathemba labalaleli baphilile. Ungasiphathisa kuhle.
Okay, mina ngendlela engibona ngayo mina, the citizen's right esilayo yokubana sivote, it seems it's being violated. And angiboni ukuthi, ngoba ngendlela engibona ngayo, to deny the people in the diaspora to vote is itself an act of injustice. Ngoba akula muntu ongakwaziyo at the moment. Asifuni ukuthi sikhulume ukuthi ngumlando kabani kumbe nasomlando kabani ukuthi the economy is very bad. Remember futhi statistics ziyakhuluma ukuthi in terms of foreign currency engenayo elizweni, amadiaspora, abantu abaku diaspora, amadiasporans, they are, I think, number two or so in terms of remittance of forex in the country. And these people are the very people who are fueling this shoestring economy, which is in ICU. You understand what I'm saying? No one does not know that things are bad. Right now, the banking sector is in tatters and all those things. But we are saying the people are in the diaspora are not there because they want to go there. But it is the situation. They do understand that things are not going well in the country. We will not want to point fingers and say because of this one and that one. But the fact that the people who go out in the diaspora understand the situation and would want to assist their relatives, kulabo mama, kulabo baba, kulaba nawabo, bayababhadelela ama school fees, they support in many areas, anjo. So it's also an act of running this economy. We are assisting the government one way or the other. Ungazuthubela 10 rand, I still maintain that it makes a difference. You understand what I mean? So the Electoral Act in itself is very clear that every citizen has the right to vote. So we have one of the situations or go to Montreal SM7 or someone has no money to come and register to vote. This vote on the Avant diaspora, why should it seem as if we have one, it should be begged, people should beg to vote and plead and ask? Why can't we just sit down and reach common ground, find a way forward? Because to me, if the election goes ahead without the diaspora, I think there will be further problems which will occur. Because this case, I tell you, to be challenged in the courts, I foresee that situation. Already it is being challenged. And we are also having to have complications and all the other complications are going to follow. You understand? And yeah, this is not helping the economy in any way. Because some people, I said it last time, I said some people, they support ZANU-PF in the diaspora. That's my take. It remains my take. It remains my point. That's the way I see it. So those who want to vote for ZANU-PF will vote for ZANU-PF. Those who want to vote for MTC will vote for MTC. Mm-hmm. But it's like the case of proof of residence. If someone is in America, someone is in America, they've stayed there. So they have to take the proof of residence from America and bring it way to Zimbabwe.
Hayi, kunzima. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana Mathe. Isikhathiso esingavumiyo, kodwa hayi, kuyezwakala imbono yakho. Sibonge kakhulu.
Okay, let's see about.
Okay, bye-bye.
Chris, we now have Mr. Dewa Mavinga, who is a human rights lawyer. And but before we go to Mr. Mavinga, you have something to say about the video?
Oh, okay. The video that we showed earlier was from the Zimbabwe Human Rights Organization.
Mm-hmm. And Mr. John Beck is part of that organization, one of our guests at the show earlier in the show. And Mr. Mavinga, we are welcoming you to Live Talk Diaspora Forum.
Thank you so much, Ms. Kandamiri and Ms. Kandia.
Thank you.
We are discussing about the constitutional challenge that was put in the courts last week by some Zimbabweans based in South Africa and UK. What can you tell us about this, considering that the same challenge was shut down in July of this year?
It is an important constitutional challenge to ensure that the rights of Zimbabweans in the diaspora to vote is respected, guaranteed, and implemented. It is a challenge that is based on slightly different legal footing from the one that failed in July, because the previous constitutional court application was based on all fours on the previous constitution and not the May 2013 new constitution that we now have in Zimbabwe. So from a legal point of view, this new court challenge by Zimbabwe Lawyers for Human Rights stands a good chance of success to extend and guarantee the rights of Zimbabwe in the diaspora to vote. But I want to say the challenge is that our courts are not totally independent of the political influence in the country. And it is common cause that the government of Zimbabwe, led by President Mugabe, is not amenable to extending this right to the diaspora to vote. This is why we now have a court challenge. So it is likely that political forces might prevail and exert undue influence on the legal process to have an outcome that is not favorable to the applicants in this particular matter.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Muzare Mutambasere, mataura nyaya kuti imi zvakanaka kuti vana veZimbabwe vakwanise kuenda kunovhota kumusha. Toti dare razoti endai munovhota kumusha, asi munofanira kunge kamanyoresa kuvhota pachirongwa chiri kuitwa izvinezvi. Munozoita sei?
Hatingai ndizve kunovhota kumusha. Tinofanira kutovhota katiri kwatiri ikoko. Handimari dzedu vanongozvidla tiri kuno.
Ndizvozvo dare rinogona kuti hongu chivhota imuri kunzvimbo dzamuri. Asi mune musingawanike manje muvhotas ro itsva riri kugadzirwa nezekiri, mune makuzviita sei?
Tine vanofanira kuzotipa kamukana wekuti tipinde muvhotas ro, ndokuti zvive zvine due diligence. Wedza zvanzi ndinoona dzine nyika vanogona kuti voita masatellite embassy, chongoti zvatakaita muno muuk tinayo embassy yedu kulondon. Idha vanogona kuti hei muregiste ikoko kuembassy kulondon. Hazvina kusiyana. Izvezvi kuri kunzi kwai hanzi zvinonzi kana munhu akashayika zviya unoenda nemapepe emufi kuZimbabwe embassy vonoverifya ikoko. Why can they not do the same thing? Handinongoenda neid yangu ikoko kuzim embassy voverifya zvinoverifyiwa, ndonyoresa. Mushure mezvo vanogona futi even kuita masatellite. Embassy yedu inoemploya vanhu vakawanda sereke. Handizivi kana handizivi kuamerica yakamira sei, asi yemuno varimo vazere. Vanofamba vanouya kana vachiya kumanchester, voti nhasi tiri kumanchester, mazimbabwenzi ari kumanchester, hei munyoresa, toenda tinonyoresa. Roriya toriona roita public, vanhu vese vachiona kuti inouya apo ndakanyoresa ndizita rangu iro. Nguva yekuvhota ndoenda ndonovhota. Dzimwe nyika dzinozvikwanisa sei? Ndo zvacho hatisi kukumbira zvinhu zvekuti hasvati zvambozivikanwa kuti zvinoitwa. Zvinoiti dzimwe nyika nyangwe vana Mozambique, Rwanda, vose ava vakazvikwanisa. Isu chii tinoita kuti isu maZimbabwe tirambe takangodzanyirirwa kusvika pakuti haukwanisi kuvhota? Shuwa shuwa muno muna 2017 munhu haakwanisi kurejista kuvhota.
Aiwa, tiri kupanzwa. Rambai muri parunhare. Taita mumwe muteereri, Chris.
Yebo, Chonga. Silo Bhekisipho oseSouth Africa, siyakwamukela kuhlelo, Bhekisipho.
Yebo, Nkosi, kunjani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi kuSouth Africa?
NdeJoburg.
Oh, iJoburg. Ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwanamhlanje?
Ya uyazithi ukuvota loba bengaze bayalo ukuthi abantu esingapha phandle sivote. Aba lamaphepha baye be-register ukuvota because le problem engale ekhaya kubona ukuthi i-problem yabantu abasekhaya bodwa it's for everybody. Everybody olenkinga yodubo lwasekhaya abahlanganise amakhanda balungise udubo lwasekhaya rather than ukuthi sibe sigcwale emazweni nakhona ukuthi kube labanye ababa active than the others because ungabheka abantu ngapha e-America they are so active than abantu bangapha e-South Africa they are quiet. Bathule nje abakhulumi kangako ngento zokuvota. Ukuvota lo kumele abantu bayivote ma ungaze wayala bahambe abantu bevota those with ID must go and vote.
Okay, so lapha uthi wena uyakhuthaza labo abakhona ngapho ukuthi njengoba bengavunyezwanga ukuthi bavote bekhona ngapho kumele bahambe sibele.
Yeah, whatever decision abayithathayo ukuthi abafuni sivote silanga asenzeni sure ukuthi asihambeni siyovote siyorejista even though maybe baceda ngama December let's go there on December sihambeni siyorejista then we go back and vote. Because we are doing it ukuthi sikhulule lizwe leliya. There's a problem there ekhaya.
Wena usubhalisile yini?
I'll be going in December.
Ah, okay. Hayi, kuzwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Ngikhosa.
Okay. Bye bye.
Mr. Moyo.
Mr. Tandemi.
Yes. What are you doing as a diaspora vote campaign? With regards to the registration exercise that's currently going on?
The problem, I mean, we face is that, I mean, it's just impossible. It's you know, it's very difficult to tell people living here, most who are struggling to make ends meet, most who are here not out of choice, but being pushed out of their country through persecution and political violence. And then now you tell them that the little earnings they're trying to make, which they're sending home, to support the very economy that's turning against them. And then you turn around and tell them, no, you need to find ways to go home to register, and then find ways to go back to vote. It's totally impractical. We have other countries, our own neighboring countries, that facilitate for their diaspora citizens to vote in the countries where they live. I mean, this is no rocket science. There's no use kicking the can down the road, hoping that someday ZANU-PF will realize that this is our right. It's not like we're asking them to do something special for us. This is our birthright. We were born in Zimbabwe. We didn't choose to be born in Zimbabwe. And the fact that they pushed us out of the country does not mean that we should not be able to participate in selecting leaders that can advance the country and rebuild the economy. So it's hard for me as a leader in the diaspora to even start telling people, no, let's try and find money to go home and register. I mean, it's a futile exercise, and I'm not going to even get in. People are just going to look at me and say, as Baba, I'm not paying Gary. We just have to be practical and reasonable. Right now, the only recourse we have is to continue fighting through the court system.
Mr. Moyo, sorry, ndakubata emuromo nguva yacho yadyana. Maybe tongonzwa shoko rekupesera kuna vamavhinga nokuti anonoka kuwawa namuchirongwa. Zvizvi zvamungataura pamusoro penyaya yakaiswa kumatare vamavhinga kungoti dimu.
Mukana wekukunda uripo nekuti chikumbiro chiri kumatare chekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota mugore rinouya chakanaka, uyezve chino nge chiri pamutemo webumbiro idzva remutemo renyika riripo iko zvino, kwete wakare wakamborambwa muna July. Saka tinoona kuti kana tikatevedza mutemo mukana uripo, asi dambudziko redu nderekuti matare edu muZimbabwe dzimwe nguva panopindira nyaya dzezvematongerwo enyika, ndo dambudziko rinozovhiringidza mitemo inenge iri pachena.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Unfortunately, time is not on our side. That was Mr. Dewa Mavhinga, human rights lawyer. He was speaking there in Zambia, Lusaka. We also heard from the Zimbabwe Citizens Initiative, Chennai Moyo Mutamba
Sere.
And we also heard from Mr. Dan Moyo. My name is Chris Gande. Thank you, Zimbabwe. Good night.
Ini jonga kandemiri to batana mushonga zvinotevera.